Israeli izwa rino rwadza, izwa rino tikarangarira, miso dzinoerera, izwa rekuti mhuri yeZimbabwe yakapinda pachimananzombe nekuda kwevarume nevadzimai vanoda simba kukunda vanhu. Izwa rekuti tikarangarira, tinoona senyika riri zuva rakatisvibira, riri zuva ratinoona rima. Asi izuva rinoita futi kuti isu vana vaZimbabwe tinoona pamberi apa tofanira kuramba takashingirira, tofanira kuramba takatsungirira, tofanira kuramba takabatana kuitira kuti tizadzikise zvidha nezvido zvakarwira kana zvakafira zvakafuwarira vana veZimbabwe vakaparadzwa neZANU-PF nenyaya yekuti vanga vasikasapoti ZANU-PF kana nenyaya yekuti vanga vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vanga vachibatana.
Marirangarira sei zuva iri vasachiwa sebato?
Ndingati kunzvimbo dzakasiyana-siyana kwaitika zvakati wandeiwo nekuda kwechirwere, muri kuziva kuti tichi pakati pekurwisa nechirwere checovid-19 chirikunzi chaakuda futi kudzoka third wave. Asi hatisina kugara taramba tichiti sevana veZimbabwe ngatibatane. Munoona isu sekucommunications tine zvakawanda zvatiri kuburitsa chirangaridza mhuri yeZimbabwe zvakaitira kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanhu vari kuunza ndangariro idzodzo maplatforms akasiyana-siyana vachisheya vachikurukura nekuti tofambisa sei, nekuti takakosha haisi nyaya yekuchema chete, inyaya yekuti totifambisa sei nyika kuenda mberi. Nekuti isu chatoda seMBS Alliance ndechekuti nyika ichifambira pamwe chete, ichiva nemuono wakanaka wokuumba inonzi national vision, munofunga munonzwa President Chamisa vachitaura nenyaya yeGreat Zimbabwe Vision, kuti ngative tine vision imwe inoumburidza vana veZimbabwe pamwe chete, vakuru vadiki, harahwa, chembere, vanhu vese vakabatana tiri pamwe chete.
Tiri kuona kuti nyika yatarisana nesarudzo dza2023. Zvii zvamungataura pamusoro pemhuri zvonge yakaitika muna 2008 iyoyo?
Nyika ngaigadzirire kutungamirira. Isu seMDC tinenge tichitungamirira nevanhu vachamisa, vanhu vari mutungamiriri, vamwe tichitevera tichibatikidza pamwe chete. Asi izvi zvinoitika chete kana tinge tabatana tafamba pamwe chete. Ndosaka takati gore rino igore rematenda evanhu, citizen convention for change, ngatibatane iko zvino tichigadzirira. Kana sarudzo dzichiuya dzinonge takabatana, kana ZANU-PF ichirada violence inenge yakamira uko, vanhu vakamira uko. Saka chiripo ndechekukurudzirana kuti aiwa ngatibatane izvizvi kuti mwereyi akuuya anouya takabatana, anouya tiri chinhu chimwe.